Ini nzini Marvelous mchanganya huye ndichiti hei ino misure na uzedu za nasi chitatu mbuzi 29-2017. Darerezi mosha, rino wana pasta Ivan Mawarire vasina mosha ya wakapara pakuratizira kwa waka tunga mirira gorera pera. Darerezi mosha rino tijijarwa jineva bere kivanonzi waka bere kwa kunze kwenyika kana kuti aliens vane kodzero ze kunyoresa kuvota semunu wese we Muzimbabwe. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti dzinotambira urongwa wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wokuedza kugadzirisa mamiriro akaita upfumi hwenyika. South Africa inoti chirongwa cheZimbabwe Exemption Permits chawedzerwa nguva kuitira kuti vanhu vaendese magwaro kusvika musi wandira 31st 2018. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum tiri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe uye zvazvinoreva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatainas. Tinokuyeuchidzai vateereri kuti muteerere zvirongwa zvedu zvitsva zvatakapakura zviri kutanga izvona 6 a.m. mangwanani ega ega na 2 p.m. masikati uyezve chirongwa chatagara tiinacho sa 7 p.m. Saka musakanganwe kutiteerera nguva idzodzo dzinoti 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. nepo 930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwezve mangwana kuti tichange tiine chimwe chirongwa pachange paine hurukuro dziri kukokerwa nevoa dzinonzi izo gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro idzi dzichange dzichiitwa pavoa nemusi wechina mbudzi 30-2017 panguva dzinoti 4:30 p.m. kusvika na 6:30 p.m. Panguva idzodzi munokwanisazve kutiteerera pano pane penyuro yenyu yeStudio 7. Munokwanisa kutibata na 4:30 p.m. kusvika na 6:30 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-15580-6080 kHz shortwave mangwana panguva dzinoti 4:30 p.m. kusvika pa 6:30 p.m. kuti muteerere hurukuro yedu yatichange tiinayo tichizveya mamiriro akaita zvinhu munyika. Musakanganwezve kutibata paFacebook page yedu yeVOA Shona, apo hurukuro idzi dzichange dzichitepenyurwa live. Munokwanisa kupindawo muchirongwa ichi muchinyora pfungwa dzenyu. Kurudzira yamanisha Mwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.